manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyuratiri mu Washington DC linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kanaka vateereri, chino sanga na zakari manero anasi, uru msuwe China, kurume 10, 2022. Makateereri ku Studio 7, nepenyure inya zirikitika mu Zimbabwe, zamuno piwa ne Studio 7, irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takatarisira kuti mutungamiri vaKenyatta vanenge vari pano muBulawayo kuzoita official opening musi wa Friday 29 April 2022. Chino chiombe zvikurusa.
Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta votarisirwa kuvhura zviri pamutemo musangano wekutengeserana weZimbabwe International Trade Fair. Vagari vekumasvingo vochema-chema nedanho rekanzuru yavo rekutengera chikakarara chemotokari munyori mukuru weguta iri asi ichikundikana kuwanisa vanhu mvura. Madzimai okurudzira kuwandudzwa kwemitemo kuti vakwanise kuwana mikana yakaenzana nevanhurume achiti muromo hauzarirwe nerwizi. Ndiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe International Trade Fair yaziisa nhasi kuti mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta ndo vachavhura zviri pamutemo musangano wekutengeserana uri kwemwedzi unouya. Blessing Zulu wa Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Musangano wechimakumi matanhatu nemaviri kana kuti 62nd edition weZITF uri kutanga musi wa 26 wopera musi wa 30 kubvumbi uchiitwa paspedinginira rakanangana nekuvandudza magadzirirwo nemakwenenzvererwo ezvinhu mukuunza budiriro munyaya dzezveupfumi kana kuti reimagine reinvent value chains for economic development. Sachigaro weZITF vabusisa moyo vaudza Studio 7 kuti vari kufara kuti vaKenyatta vakatambira kukokwa kwavakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Ichokwadi kuti mutungamiri weKenya President Uhuru Kenyatta vabvuma kuzoita official opening yeZITF 2022 gore rino. Takatarisira kuti mutungamiri vaKenyatta vanenge vari pano muBulawayo kuzoita official opening musi wa Friday 29 April 2022. Chino chiombe zvikurusa nekuti Zimbabwe neKenya vagara vachishanda pamwe chete panyaya dzema business nema exports. Saka takatarisa kuti basa iroro richaendera mberi uyezve makambani emuZimbabwe nemakambani emuKenya achashanda pamwe chete kuti aunze kubudirira kweZimbabwe pamwe chete neKenya.
Izvi zvinoteverawo musangano wekudyidzana wakaitwa pakati pavaMnangagwa navaKenyatta kuKenya. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaNS Mudzengi vatendawo kuti kushanya kwavaKenyatta kwakakosha kusimudzira nyaya dzezvekudyidzana kwenyika mbiri idzi asi vakati hazvifaniri kungova zvematongerwo enyika.
Nyaya dzatinganyanya kuda ndechekuti kudyidzana kuri pakati kweZimbabwe neKenya kunyanye kusimbaradza nyaya dzine chekuita nezveupfumi. Dambudziko riripo nderekuti mukatarira muchaona kuti kuvhurwa kweInternational Trade Fair kwanga kuri kwekunyanya kurerekera kunyaya dzezvematongerwo enyika dzisina zveupfumi mukati. Asika tinoonawo kuti muno muAfrica tavane inonzi Continental Free Trade Area iri kuda kuti ionekwe kuti yashanda. Ndo zvimwe zvingakoshesa kudyidzana kuri pakati peZimbabwe neKenya. Saka
vaMudzengi vaende romberi vachiti
mukatarira izvozvi muchaona kuti nyika dzemuAfrica hadzisi kunyanya kudyikidzana pane zveufumi. Nyika dzemuno muAfrica dziri kutochemera kuti dzidyikidzane nenyika dzekuEurope nenana America avo dzichida kusiya kudyikidzana nenyika dzimwe dzemuAfrica. Asi muchaona kuti kana kuri kuti pakaita kusimbaradzwa kwekudyikidzana pane zveufumi kwenyika dzemuAfrica, Africa inova continent yakasimba zvikuru kwazvo. Tinogona kuwana zvimwe zvetiri kutowana kunana Europe uko, zvetiri kuwana kunana China, tozviwana imo muno makare medu muAfrica. Ende zvinogona kutibetsera nokuti muAfrica dziri senyaya dzechikafu, tinotogona kuwana chikafu chiya chinonzi chiri organic, chikafu chisiri chema GMO nezvimwe zvakadaro daro. Uyevo kana tikadyidzana pakati peAfrica, Africa ichava continent inovawo nesimba mumatare enyika dzose dzepasi rino.
Gore rapera musangano wezoita ITF wakavhurwa zviri pamutemo navamunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Vateri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa 3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na 8 kusvika na 9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa 26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Panguva iyo mhosva dzekuba pachishandiswa zvombo dziri kuramba dzichikwira munyika, mauto matatu eZimbabwe National Army akatongerwa kugara mujeri kwemakore 15 pamunhu mushure mekuwanikwa nedare remauto reZimbabwe Defence Forces General Court Martial rakagara muBulawayo aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti. Gwaro rakaburitswa nemutauriri weZimbabwe National Army vaAlfios Makotore rinoti mauto matatu epakamba ye4 Infantry Brigade kumasvingo anoti Fortune Glove, Ratiel Manyanga naKainos Masase vakapiwa mutongo uyu musi wa5 mwedzi uno mushure mekuwanikwa vaine mhosva dzavakapara pakati pandira naChikunguru gore rapera makare mumasvingo. Aka akasike kutanga kuti mauto atongerwe kugara mujeri mushure mekuwanikwa aine mhosva dzekuba achishandisa pfuti, asi izvi zvinonzi nevamwe havisi kuratidza sezviri kushanda. Vaimbovemeja muchiuto vaJaus Mutsekwa, vanove mutevedzeri vasatigaro mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Munzora, vanoti kunyange hazvo mitongo yakadai ichifanira kunge ichibatsira kuderedza mhosva dzinoparwa nemauto, hurumende inofanirwa kukasika kugadzirisa mamiriro eupfumi hwenyika uye kubhadhara mauto miripo yakaringana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tinoti isisu idanho riri pamutemo zvirimo mumagwaro mbiro remauto emuno muZimbabwe, chinhu chiri kutitambudza chiri kutisuisa ndechekuti hatisiri chinhu chakanaka kuti vanhu vechiuto vasvike pakutongwa necourt martial, kwete iri nyaya dzimwe asi nyaya dzekupa nekurubha vanhu. Chinhu chiri siriyasi musosaiti medu, saka chinhu chinoda kutsvagirwa mazano ekuti zvitopera sei izvozvo, zvinomiswa sei.
Saka zvii zvamunokurudzira vamutsekwa panyaya iyoyi kuti dai zvaitwa?
Chinhu chatinokurudzira kuti dai zvaitwa chekutanga ndechekuti mukasvika mukaona masoja akatrainwa nedisipline aakutanga kureidha nekurobha vanhu, tinogona kuvapa chirango fanika kupiwa kwavaitwa vakomana vatatu avo. Asi izvozvo zvega hazvisirizvo pazvinofanira kuguma. Chinofanira kugumira pekuti chikonzero chaakuita kuti mauto edu asvike padanho iroro ndecheurombo waita sei kubva wasvika ipapo unogadziriswa sei. Chekutanga kugadzirisa urombo ihwohwo ndechekuti mauto edu anofanira kubhadharwa zvine mwero. Chechipiri ndechekuti mauto edu anofanira kugara ari patraining, neri training kuti ndo panobva discipline. Chechitatu ndechekuti mauto edu anofanira kudzidziswa kukosha kwakaita ma citizens emunyika ne respect yavanofanira kupiwa nechikonzero chavanofanira kudefendwa. Ma citizens haikona kuataka ma citizens.
Asi munoona here izvi zvichibudirira kuitwa tichitarisa mamiriro akaita zvino muZimbabwe pane inonguva vamutsveko?
Chinonetsa ndechekuti muZimbabwe mune zvinhu zvikuru zvinoda kutanga zvaitwa. Chekutanga kwajonga ndechekuti panofanira kugashirwa kuadmitwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe.
Asi munoona here matanho iwaya ari kumbotorwa neZimbabwe National Army achidzora hunhu hwemauto kuti vasazenge vachipinda munyaya idzodzo? Nokuti tinoona kuti nyaya dzakawanda dzekubiwa pachishandiswa pfuti dziri kunongedzako mauto nemapurisa.
Zvisikanzwa yese haiperi nekurohwa neshamu.
Vaimbove Meja Muchiuto vaJaus Mutsekwa, vanove mutevedzeri vasachigaro mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Ngonzora, vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare, mutongi wedare raMejistrate muBulawayo awana mumwe mushandi wesangano reZimbabwe Media Commission vaFarai Manika vasina mhosva panyaya yavanga vachipomerwa yekubatsira vatori venhau veNew York Times vanoti Christina Goldbaum naJoao Silva kupinda munyika vasina mapepa akakwana. Vaviri ava vakabva vadzingwa muZimbabwe, asi vaMahika nemumwe mutori wenhau webepa iri Jeffrey Moyo vakabva vasungwa. Nyaya yavaMoyo iri kutongwa ega uye ichiri mumatare. Mutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Evanice Munando, vakurudzira kuti bumbiro remitemo renyika rivandudzwe kuti zvive nyore kupa mikana yakafanira kumadzimai. Vatiwo muromo hauzarirwe nerwizi, nekudaro madzimai haachadavi mbiso chete kubva kune vezvematongerwo enyika, asi vanoda zvinobatika. Zimbabwe nemusi wechipiri yakabatana nedzimwe nyika dzepasi rose kucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7 naamai Munando nezvenyaya iyi.
Isu semadzimai tiri kuona kuti remangwana harisati ratijekera, ndonhunha dzatinogara tichitaura. Nekuti ndinoonesa kuti hurumende haisi kunyatso kuzvikoshesa kuti kubumbiro remutemo rinofanira kufambwa naro maringe takatarisa nekushungurudzwa kunoitwa madzimai. Nyaya dzainyanya kubuda maMavelas ndedzekuti madzimai ashungurudzwa, hapana chiri kuitwa kune vanenge vashungurudza vacho. Nyaya yekorupshen iya yakataurwa kunzi madzimai chero vakaenda kumatare kwedzimhosva vanosvika vaita mhirizhonga vanongonobhadhira mari, hapana chinofamba. Nyaya dzacho dzinongotsikwa tsikwa. Saka kusvika bumbiro remutemo redu ratwasuka rakunyatsa kutsanda maringe sezvarinofanira kunge richiita, madzimai akati kana izvo zvisina kuitika remangwana ramadzimai rinogara ringori pasi, nekuti hapana chiri kuitika chatiri kuona. Takambenge tichitaura nezvekutoda mutungidzedzeri wemutungamiriri wenyika ari munhukadzi ane makaona zvikanyararwa. Saka madzimai ane kunyunyuta nekuti havana pundutso yekuziva kuti ramangwana richazofamba sei, nenyaya yekuti pane zvatakasangana nazvo kana kuti zvatiri kusungirwa kuti tiite hapana chiri kufamba.
Pane zviri kuitwa nehurumende here kuti vagadzirise nhunha idzi dzamakawanikwa muchizeya nedzazvo musi wezuva remadzimai reInternational Women's Day?
Kunyange hazvo hurumende ine ichitaura mazuva ose kuti aiwa tichaona kuti izvi zvoitika. Ine chinondishamisa ndechekuti patinge tichikurukura nyaya idzi tikava daidza vanenge vachitobvumiranawo nesu, asi kana vatinge vadzozokera tinoramba tiri panzvimbo imwe chete. Saka kodzero dzemadzimai ndo dzatinoya kunyuta nadzo kuti mangwana haana kujeka, nekuti madzimai tapera tapera muzimba mune kushungurudzwa mazuva ose, uyezve mukana wekupinda pazvigaro zveutungamiriri tiri kumashure hapasati pane mukana wakati tsvikiti ndovhotera varume. Ivhini zvakadaro tichitarisa ivhini mabato enyika yariko ese ndeyevanhurume, ene mukana kuti vadzimai apinde ikoko zviri kutinetsei. Bati ndiri kuti ticharamba tichishingira tichienda navo mapato enyika wokuti ngave zvino madzimai kumberi, nekuti tasarira kumashure. Nyaya yekuvhoteswa tichivhotera varume kuti vapinde pachigaro iyo nyaya tiri kuiramba mugore rinini rinouya. Madzimai ungavapinde chikufambira ane 50-50 kwese ngazvifambe.
Avanga vari mutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe, amai Evanice Munando, Vashitoro na Marvelous Musanganya wewe Studio 7. Badirezo utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vanomwe vakafane chirwere cheCovid-19. Zvinonzi rufu rwevanhu ava rwakanonoka kuziviswa uye vanonzi vakafa musi wa4, musi wa6 nemusi wa7 kukadzi. Izvi zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana mana nevanomwe kana kuti 5407. Vanhu mazana manomwe nevatanhatu kana kuti 706 vakabatwa nechirwere ichi kusanganisirawo vana vechikoro zana nemakumi mana nevatatu. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekupinzana nedzimwe nyika muUkraine vaDmitro Kuleba negurukota rinoona nezvekupinzana nedzimwe nyika muRussia vaSergei Lavrov vasangana muTurkey nhasi kuti vaite nhaurirano dzerunyararo. Turkey yanga iri kuedza kuyananisa nyika mbiri idzi kwemavhiki maviri adarika. Asi vachitaura nevatori venhau mushure menhaurirano idzi, vaDmitro Kuleba vanoti nhaurirano zviri kubudisa pachena kuti Russia iri kuda kuenderera mberi nekurwisa Ukraine. Russia iri kushorwawo zvikuru nenyika dzakawanda mushure mekunge mauto ayo abhomba chipatara chemadzimai anenge akamirira kusununguka ikauraya vanhu vatatu kusanganisira mwana mucheche. Russia iri kuramba kuti iri kuuraya vanhuwo zvavo muhondo iyi. Ukraine iri kuda kuti nyika dziri mugungano reNATO dzibatsire kuti ndege dzeRussia dzisabhururuke munyika iyi dzichibhomba vanhu. Asi America iri kuramba kuita izvi ichiti NATO inokwanisa kupa rumwe rubatsiro rwezvombo kwete zviri kudiwa neUkraine. America yaendesawo zvombo zviviri zvinonzi Patriot Surface to Air Missile for Poland mukugadzirira kudzivirira nyika dziri muNATO dzikarwiswa neRussia. Nhengo dzedare reparamende muNigeria dzazotenda kuziya zvakare bhiri rakanangana nekuwanisa madzimai mukana wekuwana zvigaro makumi matatu nezvishanu kubva muzana mudare reparamende. Izvi zvinotevera kuratidzira kwakasimba kwakaitwa nevamwe madzimai emunyika iyi kwevhiki rose. Mutauriri wedare repasi munyika iyi vaFemi Gabajimila vati bhiri iri nemamwe anosimudzira madzimai achatanga kuzeiwa zvakare zvakatambirwa nemufaro nevanga vachiratidzira ava. Ndege yainge yakatakura vaimbo vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump inonzi yakamanikidzwa kumhara zvechimbichimbi mudunhu reNew Orleans nemusi wemugovera mushure mekunge injini yayo yatadza kushanda zvakanaka. VaTrump nevanovachengetedza vainge vave kudzokera kumba kwavo kuFlorida mushure memusangano wavainge vaita muNew Orleans. Vamwe vanoongorora nyaya dzesarudzo pamwe nezvematongerwo enyika vanoti havashamiswi nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika mugadziriro yesarudzo dzemabielection dziri kuitwa musi wa26 mwedzi uno, vachiti mhirizhonga inhaka yagara iri muvana vezimbabwe kubva munguva yehondo yerusununguko. Mapato ezvematongerwo enyika ari kupinda musarudzo dzemwedzi uno zvikuru matatu anoti ZANU-PF, Citizens Coalition for Change neMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora ari kunongedzana achipumhana mhosva yekukonzera mhirizhonga. Vebato reCCC vanoti misangano yavo iri kuvhiringidzwa nezanupf, izvo zvakazosvitsa pakutora upenyu hwava Mboneni Ncube pamhirizhonga yakaitika kuKwekwe. Imba yeimwe nhengo yebato iri inonzi yakapiswa kubhindura mukupera kwesvondo nevanofungidzirwawo kuti vatsigiri vezanupf. Mapurisa ari kupomerwawo mhosva yekutarisa rutivi uye kutarisa kuti munhu abuda mumba mani mukuita basa ravo panyaya dzine chekuita nemhirizhonga. Ukuwo ZANU-PF neMDCT yava Monzora vari kunakurirawo mhosva iyi kubato reCCC. Nezuro mutungamiri webato reLead muzvare Linda Masarira ava vari kukwikwidzawo musarudzo dzemwedzi uno vakazivisa kuti vakanga vanyorera tsamba kuvatungamiri vemamwe mapato 15 ane nhengo dzichakwikwidza mwedzi uno vachivakurudzira kuti vazvipire kupedza mhirizhonga uye kuchengetedza chizvarwa chezimbabwe chose zvisinei nekuti chinotsigira bato ripi rezvematongerwo enyika. dambudziko iri ringagadziriswa sei mukuziya nezvenyaya iyi chabata vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano recenter for natural resource governance Rafarai Maguhu pamwe nenhengo yeboka revechidiki muzano PF vaAlex Gakanje. Tatanga nekubvunza vaMaguhu kuti vanoti kudii nemhirizhonga inonzi iri kuitika munyika iyi.
Tichiona vanhu vakakuvara vakatemwa musoro vakatemwa makumbo vane mabhandeji tozonzwa kuti vamwe vari kutofa mushure mekunge varohwa mune maralis anenge achiitwa zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kugadzikana munyika ende zvinoratidza kuti pane vari kupfuma vanhu kuti vanoita mabasa eumhondi ende hachisiri chitsva muZimbabwe. Tiri nharadada panyaya yemhirizhonga pane zvematongerwo enyika right from 1980 ndingati inini culture yatakabva nayo muhondo yekuti vanhu kuti vanzwisise vanofanira kurohwa yekuchichidzirwa. Saka it's a cycle iri kuramba ichingoitika. Panenge pachinzi maelections muZimbabwe hurumende painoti gadzirirai maelections vanenge vachiti gadzirirai hondo gadzirirai kupondana vachituma vanavo vamwe kunopondana.
Regai tizwe kuna vaGakanje.
Nyaya yatanga kutorasika because pamuri kuti mhirizhonga hamuna wamanga matinongedza tachida kutaura pamusoro pemhirizhonga tichida kukondema nyaya dzemhirizhonga asoro Maguhu sezvo vataura kuti hurumende painoti kune sazvinenge chingatite mhirizhonga zvichidangana ichingeite vanyepa mhirizhonga yemuZimbabwe yakatangwa nevachena pavakauya kuzobamba nyika vachitofedziti murenda ndo vakatanga ne vasimbisa mhirizhonga pasekondi chimurenga ndobva vasimbisa mhirizhonga pakuramba nevhuredi. Now ii violence yaitika nhasi ini pachangu ndine humbopowo hwevanhu vetriplec vakandinyorera pafacebook vachichiti tiroda kukuita zvatakaita vanhu vekubulawayo. Saka munoona kuti mhirizhonga maelections a 26 March yatangwa nevetriplec haisi hurumende. Zvinongoreva kuti mhirizhonga iri kuitwa iri kukonzereswa nevanhu vari kutsvaga attention vari kutsvaga kusungwa nemapurisa. Saka yatinayo pane zvino mhirizhonga hainei nehurumende. Imhirizhonga iri kukonzerwa nemapoka anenge ana Maguhu anonyepa yekuti vaone zvekunyora vachiti hurumende kana kuti zano pf ndiri kukonzeresa mhirizhonga. Ko pakatemwa vanhu kubulawayo zvatine humbowo ini hwevanhu vakatitora kutema matemero atakaitwa kubulawayo vavari
vaMaguhu pindurai mubvunzo uyu.
Ndingati inini iko zvinezvi cycle yevhaiolensi iripo muZimbabwe iko zvinezvi yakatanga last year muna September vachamisa pavakada kuti vafambe munyika vachinoona mastructures avo vanga vachimiswa nevanhu vezanu vachivarambidza kupinda pavillage vachirova vanhu vavo zvakaita kuti mumwe azofe kumasvingo akapondwa vachienda kunogamuchira mutungamiri wavo vakapondwa ende now panzi 26 by election 26 March ndopatiri kuona zvekare mhirizhonga takazviona kukwekwe ndopakazorwara mumwe mukomana akazofa vamwe 17 vakapinda muchipatara. Tikuonawo zvekare involvement the state especially tichitarisa mapurisa kuti vanenge vachirambidza vamwe mapato kuita marali avo asi bato riri kutonga rezano pf rinongonzi pavada. Saka izvozvo zviri kukonzera kuti politics dzedu dzisave nekugadzikana dzisave civilized.
VaGakanje, hanzi humbo huzere kuti zano pf ndo inokonzera mhirizhonga.
Ane humbowo iri inini senhengo yezano pf ndiri willing kupesuwa nekubatsira vanhu vese vakaita violence Maguhu iwoyo yatosangana otipa humbowo kuti vakarova vanhu vanga vari vezano pf tiridai kuteka zemeta toripesuwa inini kana aine exidence yezvaari kutaura ndozadambudziko raako ndosaka kwakuiswa pvo act ipapa munhu wecivic society asatora spokesperson wetriplec kana ari munhu wecivic society zvekuti vanhu vakarohwa havanga vakapfeka matisheti investigation yacho ngaakurisa ripoti akakurisa ripoti inidai kuteka ripoti and encourage mashefu yaedu kuti ripoti ngaitwe act upon because Maguhu ave ane evidence but ipapa evidence haana.
VaMaguhu, zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa?
Hatidi kurova imbwa takaviga mupini jonga. Zano pf inofanira kutenda kuti ivo vakati ivo tiri multiparty democracy. Saka kana tiri multiparty democracy vanofanira kugamuchira kuti simba rinogona kupiwa nevanhu uye simba rinogona kutorwa nevanhu. Saka vanofanira kuudza nhengo dzavo kuti tichitaura maelections hatisi kutaura hondo.
VaGakanje, zvii zvamungakurudzira kuti dai zvaitwa nemapato ezvematongerwo enyika?
Ndinongokurudzira kuti dai mapato ari kupariamendi agadira PVO biune kurumidza riite mutemo kuitira nama guwa vasapindire politics vachinyepa zvavari kuita izvo. Wewo chazvakanakira ndezvekuti kunyepa kwana makuhu kuri kupera manje manje PVO biuri kupasa muparliament zvichaisa munhu nemunhu muzvikomato kukonzeresa violence vanobhadhara vanhu kurovanai so that they get an access yekunyora maripoti ekunogokesa mari kunze kwenyika.
Avanga vari nhengo yeboka revechidiki muzano PF vaAlex Gakanje. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachitungamira sangano reCenter for Natural Resource Governance vaParai Maguhu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Zimbabwe yadoma chikwata chakasimba mumakwikwi eRugby e2022 South African Currie Cup. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Chikwata ichi chichange chitungamirwa naHilton Mudariki uyo anotambira Red Jerseys muEnglish Championships. Uyezve tinosangasira vamwe vatambi vane mukurumbira vakaita saConor Pritchard, George Saungweme naClopers Kuluona. Masebos arupina mukamba nesondo mushure mefinal yeNedbank Rugby Challenge 2022 pakati peOld Georgians neOld Hararians. South Africa Rugby nezuro yakakoka Zimbabwe Currie Cup iyo irutanga musi wa 1 kubvumbi. Masebos arubatana neKenya neGeorgia murwendo urwu uko vachanokwikwidza nezvikwata zvinomwe zviri pamusoro-soro munyika iyi makundano ane mbiri aya. Vamwe vatambi vadedzwa vanosanganisira John Stander, Victor Mpunga, Kyle Galloway, George Mangenje, Kelvin Kanenungo, Russell Dina naShane Makombe. Vamwe vacho ndi Keith Chiwara, Brandon Carl, Daniel Makwasha, Ngoni Chibuwe, Tawanda Matipano, Marcus Neo, Boyd Rouse na Takudzwa Kumadiro. Pamusoro pekurwira mukombe, Zimbabwe neKenya dziri kushandisa Currie Cup iyi kugadzira makundano e2022 Africa Cup ayo ari kushandiswa zvekare senzira yekuenda ku2023 World Cup. Makundano eAfrica Cup ari kuitirwa kuFrance kubva musi wa 1 Chikunguru uko Zimbabwe iri kusangana neIvory Coast makota finari. Mokoru weZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vanoti rwendo rweSouth Africa ndiyo nhano yekutanga mugadziro yavo yemutambo neIvory Coast.
Kutarisira kuti tikatamba kuSouth Africa tombotambo nedzimwe nyikawo dzine ranking yakati kwirirei.
Mudariki ano Zimbabwe ine chikwata chakasimba zvekuti nemitambo yavari kusangana nayo munzira vanokwanisa kunobudirira kuFrance voenda kuWorld Cup.
Tine chikwata chakanaka chine balance yeyouth neexperience. Ndinofunga kuti nenguva sechikwata matraining camp mapractice match tinobudirira kuenda kuWorld Cup.
Zimbabwe yakapesera kuenda kuWorld Cup muna 1991 mushure nekumirira Africa zvekare muna 1987. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo kana kuti Women's Round Table na 8 PM, nhasi tiri kutarisa nezvezuva remadzimai rakacherechedzwa nemusi wechipiri uye sarudzo dzemabai elections dziri kuitwa musi wa26 mwedzi uno. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumirawo mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@vowenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 10 kumbimbitho 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
na njengeathuzi nxa kukhulunywa ngokuqhashwa kwababalisi labanye abasebenza kuMinistry of Education, asikhulumi nge-decentralization, sikhuluma nge-devolution. I-AU esiyithola kusisekelo sombuso sethu selizwe i-devolution. Lokhu kuzasinceda ekutheni ababalisi la ezisebenzi zeMinistry of Education kube ngabantu abakuyona le indawo abazayenelisa ukunandelela lokuzwisisa ulimo olukhulunywayo kundawo lendawo.
Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi kuyisifiso salo ukuthi ababalisi baqhatshwe ezabelweni abavela kuzo njalo bekhuluma indimi zakulezo sigaba ukuze bazwisise okufunwa ngabantwana besikolo ikakhulu abeprimary.
Sekwesibona ukuthi hayi omama kulezinye izinto okumele zenziwe, omama zihlale phansi kungakhethekeli ukuthi umuntu ulubadlali ukuze lathi sibe lamathuba afanayo labasiba besilisa.
Abesifazana abafuna ukuphatheka kwezombusazwe bathi babhekane lengxaki ezigoqela ukuswela imali yokukhankasela ukhetho kanye lokwesaba udlakela. Imikhankaso yokhetho lwama-by-elections iyaphambili kulokufuthelana okukhulu phakathi kwe-ZANU-PF le-Citizens Coalition for Change. Kodwa amanye amabandla athi ihamba kuhle imikhankaso yawo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary unkosikazi Evelyn Dlovu uthi kuyisifiso sogatsha lwakhe ukuthi ababalisi baqhatshwe ezabelweni abavela kuzo njalo bekhuluma indimi zakulezo ndawo ukuze bazwisise okufunwa ngabafundi ikakhulu abaqala imfundo yeprimary. Kubika umlondolozi Dlovu.
Kuluma phambi kwekomiti yedale eParliamente ebona ngezemfundo eParliamentary Portfolio Committee on Education, unkosikazi Ndlovu uthe abantwana bezikolo kumele bathole usizo kubabalisi abakhuluma indimi zabo, esithi lokhu kulakho ukuncedisa ukuba benze kuhle ezifundweni zabo lakumhloliso.
If that study was decentralized under the devolution agenda to a district, it will go faster. So I think as parliamentarians and ministers, we push for that.
Nxa lokhu kungenzelwa ezabelweni kungasinceda njengabameli bePhalamende, kumele sitsho ukuba lokhu kwenzakale ezigabeni okubalisela lokuqhatshwa kwababalisi.
Lokhu kuza ngemva kokuba izikolo eziningi esabelweni sebathebele notes zibe lenani elikhulu labantwana abangenzanga kuhle emhlolisweni kagrade 7 okwedlula ezinye izabelo elizweni jikelele. Lokhu kubikwa kubangelwe izizathu eziningi ezigoqela ukuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kanye lodubo olubethwe unkosikazi Ndlovu lwababalisi abangakhulumi ulimi lwabantu abafundisayo lokubaleka kwabanye ababalisi ezikolweni ezisendaweni ezifana leBhinga eMathebeleni North laseRushinga eMashonaland Central. Isikhulumeli senhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS uMnumzana Themba Kuyemoyo uthi bavumelana lomphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary.
Thina njenge-ATUSI nxa kukhulunywa ngokuqhatshwa kwababalisi labanye abasebenza kuMinistry of Education, asikhulumi nge-decentralization, sikhuluma nge-devolution. AU esiyithola kusisekelo sombuso sethu selizwe i-devolution. Lokhu kuzasinceda ekutheni ababalisi la ezisebenzi zika the Minister of Education kube ngabantu abakuyona le indawo abazayenelisa ukunanzelela lokuzwisisa ulimi olukhulunywayo kundawo lendawo.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana Mpofu wenye inhlanganiso yababalisi laye eye Progressive Teachers Union of Zimbabwe uthi kumele uhulumende azame ukulungisa imfundo ikakhulu ezikolweni zemaphandleni.
Esithi indaba ye-decentralization le yokuqhatshwa kwababalisi besebenzisa ama-provinces kungasabi yi-head office ngithi akulani ngendaba yempumelelo yokufunda kwabantwana besikolo. It has nothing to do with the issue of password. Okungenza ngisho njalo indaba yokuthi nxa sesikhangelele ukuphumelela kwabantwana like i-password yona le, i-password i-affectwa into ezijiyeneyo ezingelani le-recruitment. Okokuqala, nxa sikhangele indaba zokupasa kwabantwana esikolo, sikhangelele ukuthi abantwana laba kumele ukuthi bafundela ku-good infrastructure.
Umnumzana Libert Sithole ongumzali uthi kuyadanisa kwabantwana behluleka ukuphumelela kumihloliso ngenxa yababalisi abavela kwezinye indawo.
Ungakhayela abanye abantwana bebefeyiliswa yikuthi ulimi ade lisetshenziswa ekufundiseni vele ungayisilo abaluzwisisayo. Bengaqhubeka phambili ngohlelo lolu olokuthi ababalisi abafundisa abantwana kube ngababalisi abasebenzisa ulimi olusetshenziswa ngabantwana laba kumbe abavela ndawoni. Ambona ngani kunganceda kakhulu ekuthini abantwana bayazazwisisa.
Unkosikazi Ndlovu uphinde waphatha udubo olubhekane labantwana abangamantombazana abaningi ezikolweni abathwele nzima ngokuswela imvunulo yokugqoka nxa besesikhathini, esithi okwamanje lokhu bacela ukwengezelelwa imali abayabelwa nguhulumende njengogatsha lwezemfundo kubhajethi ukuze lwenelise ukuphathisa abantwana abangamantombazana ukufinyelela limvunulo. Ngimele iSudo 7 seHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abohlangothi lwabesifazana kumanyano wamabandla ezokholo oweZimbabwe Council of Churches bathi bazavotela kuphela abantu abatholisa abesifazana lamantombazana amathuba okuzithuthukisa kanye lawo okungena ezikhundleni zobukhokheli. Kubika uMavis Gama.
AbeZimbabwe Council of Churches ZCC baveze lokhu ekhasini labo lokukhulumisana enkundleni yebulenjini eye-Twitter kusiza ngesikhathi ilizwe limanyana lamanye umhlaba wonke ukunanza usuku oqakathekisa imisebenzi yabesifazane olwe-International Women's Day. Enye ingcwethi kwezombusazwe eyisakhamuzi sakoBulawayo, uMnumzana Mlungisi Dube, uthi ungumbono omuhle ovezwa ngabesifazane be-ZCC.
Senanzelela ukuthi umama wenza ipopulation efika at least 50%. Kodwa siyananzelela ukubana ephalamenti balutshwana kakhulu nxa bengama ngelizwe elifana nayo kungayenza ukuthi bephathise.
Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economists and African Democrats Lead, uthi ngempela kumele kukhethwe inkokheli yabesifazane kuzikhundla ezijiyeneyo nalapho kusiba ngabesilisa kube ngabaqhuba inhlelo ezithuthukisa abesifazane lamantombazana.
Ukuthi u-2023 efika asambeni sevuthela umuntu ongumama, izini kuparlamenti sibili sibe singena siku-50-50, ku-council singene siku-50-50, izini emakhaya ethu sibe yi-50-50, siphile impilo e-right. Sisithi ngo-2023 asambeni sonke siyevuthela omama lobobaba abafuna ukubona umntwana wesinkazana engadlungulwa, abafuna ukubona omama labo bephakama. Sithi sonke zasambenini sivota, sivotela abantu abanjalo omama nobobaba abafuna ukuthi omama labo beke bephakame.
Uyawuncoma umbono wabeZimbabwe Council of Churches unkosikazi Gwese.
Yikho libona iphathi yethu thina silo muntu wesifazana and wantu wesifazana wonke uyabona ukuthi kona bapiwe ama position aphezulu sibili uyenze ukuthi lati tisingabantu ngabafazi siyakwanisa ukulibusa leli lizwe lati njengabantu bangabafazi siyakwanisa ukuphakamisa umntwana wonke ongumfana wonke lamankazana siyakwanisa kumapamza njengomama
umnumzana Ngqobizi Thakhumalo isikhulumeli sebandla le People's Democratic Party PDP uthi kumele uZulu eZimbabwe afunde ukwemukelana hathi inzondo esebantwini athi yiyo eyenze abanengi ikakhulu abesifazane besabe nekhatshana ukuphatheka kunhlelo zombusazwe
kufuze kube labathi ngesilungu e paradigm shift kube lesigaba ukuthi akona hayi lokhu kakume I language ye hatred esikhona kuZimbabwe izalumathisa umlilo kuba sinjengabantu abahlezi endlini ele petrol ele paraffin ele gas kodwa sidlalisa umentshisi ufunakala nje oyedwa uzaxwepa nje khonapho kuhle kudubuke kube ngumlilo ngoba I hatred okhona ku social media labantu abaningi ngale ngaphandle khona laba yathethisa bayethuka I language leyo ayilunganga
umphathi ntambo wendaba zabesifazane Lentuthuko yamabhizinisi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi unengi uhulumende asethe wakwenza ukukhuthaza abesifazane namantombazana ukuthatha izikhundla zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela kwelezombusazwe
sibona ukuthi omama kuyina sebekwenzile esingakulalazela ilizwe lethu linanzelele ukuthi lokhe kungelakulingana phakathi kwabomama lokhe kusihlukuluzwa i-gender based violence ilokhe iqansa sifuna ke ukuthi sibonisane phakathi njengesizwe ukuthi kuyini okuhlukuluza omama
ingcwethi yecubungula ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu zithi lanxa besifazane elizweni beyibo abalinani eliphezulu lokhe bebalutshwana kakhulu abenelisa ukungena ezikhundleni zobukhokheli enhlangothini ezijiyeneyo zempilo ogoqela ezombusazwe nakwezentuthuko yomnotho welizwe ku-corporate world ngimele istudio 7 ngiseharare ngingumavis kama
Abesifazana abafuna ukuphatheka kwezombusazwe bathi babhekane lengxaki ezigoqela ukuswela imali yokukhankasela ukhetho ngokupheleleyo njalo besaba udlakela. Isiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-Citizens Coalition for Change. Unkosikazi Ellen Chiriedenka uthi okudanisayo ikuthi abesifazana yibo abanengi kuluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll kodwa balutshwana ezikhundleni zombusazwe. Uthi inengi labesifazana abasakhulayo kaliphatheki kwezombusazwe njalo uhlelo lukahulumende olwe-National Gender Policy alubathuthukisi omama njengenjongo yalo.
Lendaba yokuthi izinto zezimali lokho indleko ezifunakalayo ukuthi abantu bengene ekhethweni omama bayisuka abanalutho iningi labo amathuba kumalutshwane afana nabesilisa so ukuthi bathole imali yokukhampeyina kumbe khathesi kulo daba lokuthi ama-polling agents laba abakhontestayo ukuthi bazabhatala njani njalo lokuthi indleko zokuthi nxa i-campaign team isebenza ukuthi bazathola ukudla yini kukhanya ingani kulokusilela okukhulu so yikho sifuna ukuthi hayi omama kulezinye izinto okumele zenziwe omama zihlale phansi kungakhetheleli ukuthi umuntu ulikubandlani ukuze lathi siwe lamathuba afanayo labesilisa and ne-government layebo iyaphuma le-gender policy but kasiyiboni khangelani kade izinto nxa kukhangela for instance abantu abaphiwe imigodi yokumayina nokuthi even emsebenzini omama kasibaboni ikakhulu nxa siqhathanisa labobaba so ngezinye izinto esikhala ngazo but omama nxa likhangela even ikhathesi lele bake bakhuluma ngezinye nge-pass rate ukuthi even kuma ezikolweni lapha abantwana abapasa kakhulu ngabantwana abangamankazana ukwedlula abesilisa. So yikho ukutshengisa ukuthi nxa umama siphiwe sikwi-environment eright, siphiwe amathuba wonke afaneleyo, umama ngasiyabazihamba sibe izikhatshana sibili sibone ukuthi elizwe liyahamba phambili, thina omama kuyithi esiyabe siphambili sibonakalisa ukuthi hhayi lathi sisesenelisa ukusebenza njengabantu besilisa.
Yebo, kodwa sesikhangela lapho ukubhalisela ukuvota, i-voter registration exercise lezi, omama basukumela phezulu yini kumbe balengxaki ezehlukeneyo kulabo ba?
Khathesi abarejistayo yilabo esingathi ngama-first time voters. Omama abasukumayo balutshwane, especially ontanga abangamankazana balutshwane nxa sikompare labafana nje. So ngenye indaba okumele siyibone ukuthi izalungisa, but nxa sikhangela omama jikelele abasekhulu abakhulileyo, ngoba laba yibo abakwazi udubo kakhulu, laba yibo abakwazi ukuthi abantwana bayanakekelwa, abantwana kumele behambe esikolwe bedla abantwana. So yibo abantu abakwazi udubo. Lingakhangeli kakhulu i-age group le e-35 years and above, inani labomama abarejistileyo baningi kakhulu ukwedlula kubobaba. But ngenxa sesikhangela ontanga laba abarejista khathesi oma-first-time voters,
sibone ngani
hayi amankazana
sasilela
kakhulu.
Unkosikazi Ellen Shirie Denga, isiphathamandla esibona ngenhlelo zokhetho kubandla le-CCC, ekhuluma ngosuku lokunanza amalungelo abesifazane kuthange, umsekeli kamphathintambo wogatsha lwabesifazana unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe uhlelo lukahulumende olwe-National Gender Policy lujonge ukukhuthaza abesifazana ukuthi baphatheke kwezombusazwe. Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama, sikhangela okwenziwa ngabesifazana kumalungiselelo okhetho lwama-by-elections. Imikhankaso yokhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 kulinyanga iyaphambili endaweni ezitshiyeneyo zelizwe kulokufuthelana okukhulu phakathi kwebandla le-ZANU-PF le-Citizens Coalition for Change kulandela ukubulawa komsekeli waleli bandla kanye lodlakela oluqondiswe kubalandeli balo. Ibandla le-CCC lona elikhokhelwa ngomnumzana Nelson Chamisa lithi udlakela lolu lumemethekiswa iZANU-PF, kodwa abebandla elibusayo bayakulandula lokhu. Lanxa kulokufuthelana phakathi kwamabandla la, amanye amabandla aphikisayo athi imikhankaso yawo ihamba kuhle. Sixoxele sikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube, lesikhulumeli sebandla le-ZAPU umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Thina njengo-ZAPU simatasa ngokukhankasela ama-candidates wethu amabili for ama-MP lama-councilor wethu angaba u-7 endaweni ezihlukeneyo. Okwamanje kuhamba kahle kakhulu sibili, and njalo siyaluthola usekelo ebantwini. Okwamanje besisetsholotsho siyabhota izindawana zonke zizabe segwanda, sicela uZulu ukuthi asekele ama-candidates wethu. So we are really happy ngalokho esikwenzayo emaphandleni nalapho konke esikhankasa khona.
Mnumzana Dube, sesike sabona udlakela lapha oluqondiswe kubandla le-CCC, owenu umkhankaso uhamba njani ku-MDCT?
Thina umkhankaso wethu uhamba kuhle kakhulu. Into esayenzayo kubasekeli bethu singakaqali umkhankaso, sababiza sabahlalisa phansi sabayenza okuthiwa i-induction, ukubafundisa kancane nje ukuthi kumele baziphathe njani njengabantu abadinga uxhaso kumbe ukusekelwa ngabantu. Sibone ngathi indlela abaziphatha ngayo yiyo eyenza ukuthi bangabi yingxenye
ukuthi uvuke udlame emphakathini nxa besiye ebantwini ngoba bayatholana labantu abaningi abatshiyeneyo bathole ukuxhotshwa kumbe ukusokozwa ngabantu abangabe befuna umsindo abaningi abatshiyeneyo liyakwazi ukuba njalo MDC lisematheni abantu njalo siyo mfiso ukuthi abantu abanjengabantu betrupusiyo nale mithwayo ngabantu akade bekubandla le MDC baphuma abanye bakhona bazwande ubuhlungu ngokuthi baphuma ebandleni ngezikabethile so yizinto eziningi zokuthi nxa sihlangana emphakathini kuba namathuba amaningi okuthi udlame lungavuka kodwa ngenxa yokuthi abakhokheli bethu babahlomisa ukuthi balandeni ebantwini yikho kusenza ukuthi sesifike namhlanje kulungekho udlame asisho ukuthi udlame alusoze lwenziwe ngoba siyakwazi ukuthi abantu abavele bephila ngodlame elizweni lezimbabwe libandla elibusayo elezanu p f labona ababakhulunywa be-triple c noma ngeke bakhulumele
Mnumzana Ndlovu kuzapho ngapho alikahlangani lazo yini izehlakalo zodlakela lokwethuselwa
cha asikahlangani lazo kodwa ke into yodlame lobusukunyezwa kwabantu into esingazwani nayo thina njengoba etshile ubaba uDube singumzekeliso omkhulu kakhulu kumbe ngithi ama-victims awodlakela lwezano from 1980 up to 1987 baqhubeka ngawo lo msebenzi wabo wobuqhiwi behlukumeza abantu bebulala
Dube lisiya ebantwini likhankasa nje libahuga iwuphi umbiko omqoka elibanika wona abantu
okokuqala ukuthi sifuna ukuthi sibumbe omansipala ababhekane lezidingo zabantu ezindaweni zabo okufana nalokuthi kumele sibone ukuthi abantu abakhethwayo bayalwisana ngqo nsuku zonke lo dubo lwamakhodoza amagodi lawa asemgwaqweni lo dubo lokuthi kube lamanzi aklini njalo ahlale khona ebantwini lo dubo lokuthi kukhanjiswa kwezambuzi kube yinto engalethi mkhuhlane njalo eklini eletha ukuhlanzeka edolobheni lokukhitshwa nje kwedoti ebantwini kube yinto ezenziwayo kungabi nalokhu esesikubona lapha lalapha yangasiphonga ukuhambuhlangana lenqumbi zedoti so thina sithi amakhansila nxa engena kube lagijimiswa khonokho phambili okulandela lapho yikuthi kumele amakhansili angabi le-corruption
Isigqiba Ndlovu kuyini elikuthembisa abantu alubana bethe balifaka embusweni
uyabona baba Nkomo uba umthembo uDube lapha ulifaka sobala uyatsho lapho ukuthi bafisa ukuthi ubulawayo abe ngobulawayo lo abakhula bemazi ubulawayo beklini ubulawayo ebesizincoma ngaye ubulawayo akhuluma ngaye ngobulawayo obekhokhelwa izabo into zonke azikhulumayo lezi ubaba uDube kuliqiniso and yinto okumele zenziwe kodwa ke kuyakhohlwa ubaba uDube lapha ukuthi since 1999-2000 amakhansela ayiwo aphetheyo osodolobho bonke yibo abayi-MDC into akhuluma ngokuzifisela bazazifisela njani beyi babaphethe kathesi usodolobho wakobulawayo we-MDC TV yakhe le why bebengakwenzi isikhathi sonke leso so izifiso lezi azikhulumayo izifiso nje ezikamukela sebehlekile bonke abe-MDC ngenhlobo zabo zonke lezano
akuyiphethe ngamafitshane tu
ugatsheni usuke wayekela ukukhuluma ngokwakhe wathatha amazwi wami wazama ukuthi asebenzise ukuthi acwilise inkulumo engiyitshoyo asiloqiniso baba ugatsheni ukuthi izaphu kayikazihlephuke kathesi siyakwazi ukuthi wena uyizaphu ephandle kwezanu kuleyinye izaphu ephakathi kwezanu siyakwazi ukuthi sokuke kwaba labo zaphu 2000 bagijimiseni obabuswela labaninginingi amazaphu sekuyaba maningi nje
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa endawonye lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu Abalimi ezigabeni ezisemngceleni weBotswana leZimbabwe bathi balethemba lokuthi udaba olusegudwini olokuntshontshwa kwezifuyo luza lungisiswa kusikhatshana esizayo kulandela ukubunjwa kwekomiti elamalunga aphuma emazweni womabili kubika umqondisi Dube.
Kulokhu futhelana isigabeni esemngceleni phakathi kweZimbabwe leBotswana phezu kodaba lokutshontshwa kwezifuyo. AbeBotswana bagcona beZimbabwe besithi wabantshontsha izifuyo kukanti abeZimbabwe labo bakhala ngenkomo zabo ezidutshulwa uma zingafohlela kweleBotswana. Amazwe omabili avumelene emhlanweni osanda kwenzela eVictoria Falls ukuthi kubunjwe ikomiti elesiphathamandla esiphuma nxa zombili ukuthi zikhangelisise lolu daba. Umongameli Mokgweetsi Masisi uthi leli nyathela liqondile ukuzama ukuqeda uhlupho lokuntshontshwa kwezifuyo.
The inclusion of the issue of livestock rustling across our common border on the agenda of the BNC will indeed ensure that the matter receives due attention from both our countries. In this regard, it is pleasing that we have...
Ukufakwa kodaba lokuntshontshwa kwezifuyo phambi komhlangano wethu kuzaphathisa ukuthi lokhu kulungisiswe ngokushesha. Sesibumbe ikomiti yezakhangelisisa lolu daba ngokugcweleyo. Ukubunjwa kwekomiti ezacwayisisa lolu daba kwamukele injabulo ngabalimi kumhlangothi zombili kweleBotswana kanye leZimbabwe. Mnumzana Jefferson Mapetla, umlimi emzini wokhwabajango duze lomncele weZimbabwe, uthi uqakathekile ukuthi ikomiti isebenze kakhulu nxa zonke idingisise ukuthi abantu abantshontsha izifuyo basebenza lobani.
I think the commission should also look into Botswana. A lot of Botswana that are working with
the commission le kumele ukuthi icwayisise abanye abeBotswana abasebenza la beZimbabwe kanye la beSouth Africa ukuntshontsha izinkomo. Bayabazi. Abazabotshwa eZimbabwe kumele besitshele ukuthi basebenza labo bani lapha. Umlimi emangweni weMangwe ucelele eZimbabwe umzana Mhlupheki Dube ukuthi uqathekele ukuthi kuvuselelwe incingo ezivikela ukuthi inkomo zingachaphi umncele.
Mhlawumbe into ezimqoka ezifuza sizikhangele ukuthi kungakakhulunywa ngokutshontshwa kwezifuyo, kukhulunywa ngokuphi ngokuthi yikuphi okukhona okufakiweyo okuvikela esingathi thina a movement yenkomo. So ngakho ke ukuvuselela kwengcingo zenezo kuqakathekile. Kuzayenza ukuthi inkomo zingaphongi ukuhamba mahlayana, okuzayenza ukuthi zize ziphinde zichaphe imngcele.
Phezu kokudutshulwa kwenkomo zeZimbabwe ezingena kweleBotswana, uDube uthi kumele abeZimbabwe bazwisise ukuthi eleBotswana lizama ukulondoloza umkambo wokuthengisa inyama emazweni awe-European Union.
KoBotswana nxa sibabona bedubula izifuyo, ayisuke ukuthi lulunya kumbe inhliziyo embi. Kodwa ikuzama ukuvikela ukuthi esingayibiza sithi i-factory yabo eyokuproducer inkomo kumbe izifuyo eziya emazweni ingangenelwa ingcekeza ezayenza ukuthi inyama yabo ibe ingasavumelekanga ukuexportwa.
Ele Botswana lithi inkomo ezilula ikhulu zantshontshwa kusukela ngomnyaka ka-2016, kukanti eleZimbabwe likhala ngokuthi inkulungwane lenkulungwane zenkomo zadutshulwa ngenxa yokufohlela eBotswana. Ngomnyaka ka-2020 kwabulawa oweZimbabwe yedwa kucatshangelwa ukuthi ungomunye wamasela ezifuyo. Ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7, ngisavron kweleBotswana.
Izibhethe ngebezihamba phambili. Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi kuyisifiso salo ukuthi ababalisi baqhatshwe ezabelweni abavela kuzo njalo bekhuluma indimi zakulezo sigaba ukuze bazwisise okufunwa ngabantwana besikolo ikakhulu abeprimary. Abesifazana abafuna ukuphatheka kwezombusazwe bathi babhekane lengxaki ezigoqela ukuswela imali yokukhankasela ukhetho kanye lokwesaba udlakela. Kodwa amanye amabandla athi ihamba kuhle imikhankaso yawo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Asibeni sonke kweza kusihlwa njalo kusasa ngo-7:30. Imi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.